netsoka dzedu tiverenge gwaro.
You can go after the scripture reading.
Ndatenda vanoridza vedu vanozobva zvavo mushure mekuverengwa kwegwaro.
Because I hear Brother Tafazo just want to sing the chorus, worship the Lord. Because that's exactly what we are going to do today. We want to worship the Lord.
Jesus Christ has written us to da kurumbidza Ishe.
Verse 8. Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they'd eaten in Shiloh, and after they drank. Now Eli, the priest, sat upon a seat by a post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, said, O Lord of hosts, if thou would indeed look at my affliction of thine handmaid, remember me, and forget thine, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of the life, and there shall no razor come upon his head. Came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli might her mouth. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, how long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul for the Lord. Count not thine handmaid, my daughter Belial, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto. Then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And also maybe to thank you for the contributions that you are making. I'm sure you are seeing almost every service days there is a change. Their trustees are doing a great job to ensure that the way our place looks is better every day.
Kuti nzvimbo yedu iratidzike zviri nani zuva rimwe nerimwe.
Sure, when you came through the foyer,
ndotenda pamapinda pa foyer,
you saw a huge difference.
Maona mutsauko mukuru chaizvo.
And even our friends at the back there,
kunyange shamwari dzedu dziri kumashure uko,
I'm sure if they look right upwards, yes, into the ceiling, they can see a change.
Vakatarisa pa ceiling, vanokwanisa kuona shanduko.
We want to thank the Lord so much.
Tinoda kutenda Mwari zvikuru.
From our scripture reading,
kubva pagwaro rataverenga,
maybe taking back from last service,
kubva tichiendera mberi kubva pa service yapfuura,
we saw Job was in deep trouble.
Takaona Jobho ari mudambudziko guru.
And this was after the king of righteousness, who is God,
mushure mekunge mambo wokururama anova Mwari,
had a conversation or confessed with the prince of darkness, the devil.
Vanga vava ninaurirano kana hurukuru nemuchinda werima anova diabori.
And they reached an agreement.
Vakashika pawirirano.
And the agreement was.
Wirirano yacho yakavai.
Satan was permitted to go shake to the core Job.
Satan akatenderwa kuti ano zunguza Jobo kusvika panorwadza.
And you know, as the devil is known,
sekungoziva kwamunoita diabori,
full of evil,
akazara neuhipi,
when he is asked to do something,
akakumbirwa kuita basa,
he do it to the best of his ability.
Anonyatsoita nemazo.
Quickly he went.
Akakurumidza kuenda.
And took away all the wealth of Job.
Akaparadza pfuma yese ya Job.
And struck his health too.
Akarova hutano hwake zvakare.
The devil really poured it on him.
Diabori akazvidurura zvose zvipana Job.
Like you normally say, it never rains, it pours.
Sezva munoita imi kuti kubva mupani kuwira mumoto.
Indeed, it poured.
Matambudziko acho akanga achiwanda pana Job.
But one thing I like, Job knew better.
Asi chime chandofarira, Job aiziva zviri nani.
Instead of feeling dejected,
pane kuti aite searaswa,
or losing his trust in God,
kana kurasa vimbo yake munashe,
he said, I will also pour it to the Lord.
Akati ndichanozvipira zvose kunashe.
He started worshiping. We read that last time.
Akatanga kurumbidza Ishe takazviverenga sondo rapfuura.
That's exactly what we want to do.
Ndo chaizvo zvatida kuita.
We want to pour it to the Lord.
Tida kudurura zvose kunashe.
The way we know, brother, how you pour it before the Lord is you come in prayer.
Nzira yatinoziva yekuisa zvinhu kunashe kuuya nenzira yemunamato.
And if you go to amount to anything, or people who amount to anything, those are the people who have got confidence in their neology, who have got confidence in their prayer.
Kana uchazobudirira pane chaunoita, kana kune vanhu vanonzi vakabudirira mune zvavakaita, vanhu vakavimba nemabvi, kana vakavimba nemunamato kunashe.
From the passage we read,
kubva pachikamu chataverenga,
maybe just before the portion we read, but we see there is a scenario there. There is a man who is married to two women.
Chikamu chiri kumashure kwepataverenga. Pane murume angari pabarika ane madzimai maviri.
So yes, Elkanah is married to Hannah and Penina.
Elkanah anga akarora Hannah na Penina.
And Hannah is despised because she was barren. She could not bring forth children. I want you also to notice, the Bible mentions that it's God who shut up the womb of
Hannah.
It was not the devil. Where we read last time about Job,
patakaverenga nguva yapfuura pamusoro paJobho.
When Job was hit so even with the boils or his wealth gone,
Jobho paakanga
seeing the hand of the devil, but it was not really the devil, it was God who allowed that.
Jobho paakanga aparadzirwa pfuma yake azara nemamota, hongu pakuona nemeso zvaita kunge kubata kwevakaipa, asi kuseri taiziva kuti pane ruoko rwaMwari.
We don't want to give the devil something which does not belong to him. He is a mere messenger.
Atidi kupa Satan mbiri basa rasina kuita kana rasinga gone iye angori mutumwa bedzi.
If even you have a hard situation,
kunyange kana newe uine dambudziko raunoti rakaoma iri,
don't waste time with the devil.
Haikona kupedza nguva na Satan.
Satan is just doing what he knows best.
Satan ari kungoita basa rake raane hunyanzvi naro.
He has been asked to do so.
Akumbirwa kuti aite basa.
Your duty, like Job.
Iwe basa rako sa Jobho.
We want you to pour it to the Lord.
Toda kuti uzvidurure zvose kunashe.
You're going to notice,
muchacherechedza,
people who were given or who created time to pour it to the Lord,
vakawana mukana kana vakapuwa nguva yekuti vadururwe zvose kunashe,
their situations changed.
Mamiro ezvinhu akashandurwa.
Hannah initially,
Hannah pakutanga,
when she realized she was not going to bring forth children,
pakacherechedza kuti habereke,
she cried and could not eat.
Akachema zvokutoramba kudya.
But Samuel did not come because he refused to eat.
Asi Samuel haana kuuya nekuti amai vakaramba kudya.
She could have shouted at the husband.
Anogona ngakapopotera murume.
The husband could not help.
Murume haana zvaigona kumubatsira.
At least it was clear in this instance that the problem was on Hannah.
Asi panyaya iyi zvaive pachena kuti dambudziko raive kuna Hannah.
Because Penina,
nekuti Penina,
same husband,
murume mumwe chete,
after a while you see she'll be
mushure,
the army will be much bigger.
Mushure mekanguva akanga azvitakura.
So it meant the problem was with Hannah.
Saka zvakatobva zvanongedza dambudziko pana Hannah.
Hannah tried everything without any success.
She Hannah akaidza zvose
a child.
Pasina kubudirira akatadza kubereka mwana.
Maybe she had discussions with her husband, threatening the husband.
Pada akava nehurukure nemurume achipopotera murume.
And Penina, you know it, she would also just, you know, head injury or soul to the injury.
Munoziva Penina aibva anyatsotsvaga nzira yekudada nekusvotesa Hannah.
She would cry, Hannah.
Hannah aichema.
But there was no solution.
Asi pakashaiwa minduro.
Forced the fasting.
Pakambotsanywa.
It was not the genuine one, but forced.
Nekutsanya kwekutozvimanikidza, kwete kutsanya kwekufemerwa naMwari.
No solution.
Hapana minduro yakauya.
But only when she thought of something.
Asi bedzi paakangofunga chimwe chinhu.
When she was inspired.
Paakafemerwa
to go right into the temple of the Lord.
Kuti anange kuenda mutemberi yaShe.
And pour it before the Lord.
Onodurura zvose kuna She.
That is when she got her answer.
Ndipo paakawana mhinduro yake.
So this morning, brother and sister,
saka mangwanani ano hama hanzvadzi,
I just want to encourage you.
Ndoda kukukurudzira iwe.
Maybe with two or so examples that we are going to give.
Pamwe pada nemienzaniso miiri kana yakawanda yatichapa,
to take the same kind of an attitude,
kutora maonero mamwe chete,
to say we want to pour it to the Lord today,
tida kuzvidurura zvose kuna She nhasi.
If it happened for other people,
kana zvakaitika kune vamwe,
why should it happen to you?
Zvinozotadza sei kwauri?
Our Bible tells us,
Bible redu rinotiudza,
he is the same yesterday, today and forever,
iye mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi.
If he did it for Hannah,
kana akazviita kuna Hannah,
he can do it for you today.
Vanogona kukuitirawo iwe nhasi.
If he did it for Job,
kana vakazviitira Job,
he can also do it for you.
Vanogona kukuitirawo iwe.
Brother and sister, I want to take God at his word.
Hama hanzvadzi, toda kutora Mwari pashoko ravo.
If he did it for Jacob,
kana vakazviitira Jacob,
who was a trickster,
anga ari tsotsi,
but he said, I'm going to pour it before the Lord.
Asi akati ndichazvidurura zvose kuna She.
He held on to the angel,
akabatira pangirozi,
to say, if you want to go,
kuti kana muruda kuenda,
I have got one request.
Ndine chikumbiro chimwe chete.
You bless me first.
Tangai mandiropa fadza.
Then I will let you go.
Ndazokusiyai kuti miende.
If you approach God with such an attitude,
ukaenda kuna Mwari nemaonero akadaro,
to say, I'm going to pour all my all,
kuti ndichadurira zvose zvangu,
out of the abundance of my complaints,
kubva mukuzara kwokunyunyuta kwangu,
let's complain to God, not to men.
Ngatinyunyutei kuna Mwari kwete kune vanhu.
That is exactly what a sister did.
Ndozvakaitwa neimwe hanzvadzi.
She was in church.
Anga vari muchechi.
And we want to thank God you are in church.
Tinotenda Mwari kuti muri muchechi.
Even those that are joining us via live stream.
Kunyange vari kutiona pa live stream.
I'm sure you can also benefit the same kind of an atmosphere.
Ndotenda kuti muri kuropafadzwa nehuvepo hwakadai.
Until the pastor,
kusvikira mufudzi,
thought that the sister was drunk.
Vakafunga kuti hanzvadzi yavo yakuchechi yakadhakwa.
When you are determined to pour it on the Lord,
kana watsunga mwoyo kuzvidurura kuna She,
you don't care who is sitting next to you.
Hauna basa neari pedyo newe.
You just want your situation to be resolved.
Kuda kuti nyaya yako iwane mhinduro.
It doesn't matter, brother.
Hazvina basa, hama.
Who is listening and who is not listening?
Ari kuteerera kana asiri kuteerera.
But you are saying,
asiri kuti,
I am of sorrowful spirit.
Inini ndine mwoyo wangu wakasuruwara.
am not a drunk.
Handina kudhakwa.
Not given even strong wine.
Kana kunwa sinobata.
But
si.
Have poured out my soul before the Lord.
Ndadurura moyo wangu kunashe.
This is the word of a sister.
Aya mashoko e hanzadzi.
Sister Hannah.
Hanzati Hana.
We want to borrow those words.
Tidakukwereta mashoko aya.
Say, Lord,
toti ishe.
I want to pour it to you today.
Tidakuzvidurura kwamuri nhasi.
If he answered for our sister.
Kana vakapindura Hana.
I want to believe.
Ndakutenda.
Your situation today.
Dambudziko rako nhasi.
He is also going to answer your situation.
Vachapindura kune dambudziko rako nhasi.
In case I forget,
pamwe ndingazokanganwa,
I also want to read to you the words of Hannah's pastor.
Mashoko, emufudzi wa Hannah.
He said,
akati,
after the sister had said,
mushire mekunge hanzadzi yati,
she said, out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.
Kubva mukugomberwa kwemoyo wangu nekurwadziwa that
I want to believe.
Ndoda kutenda kuti.
There is also a brother this morning.
Pane hama mangwana neano.
There is a sister this morning.
Pane hanzvadzi mangwana neano.
Who is saying I'm also going to take these words.
Ari kuti tichatoro mashoko aya.
To say out of the abundance of my complaint and grief.
Kubva mukuzara kwemoyo wangu.
I'm going to pour it to the Lord.
Ndichazvidurura kunashe.
Here, listen what Eli said.
Teererai zvakataurwa naEri muprisita.
Go in peace.
Enda murugare.
And the God of Israel.
Mwari wa Israeli.
Grant thee thy petition.
Ngakupe chavakumbira kwaari.
That thou hast asked of him.
Chavakumbira kwaari.
I know we are going to pray.
Dinozati tichanamata.
But I'm just going to tell you in advance.
Atinoda kukuudzai pamberi.
The petition that you are going to give.
Chikumbiro chauchapa.
I'm saying.
Ndirikuti.
Go in peace.
Enda murugare.
And the God of Israel.
Mwari wa Israeli.
Grant thy petition.
Ngakupe.
That you are going to ask.
Chavamukumbira kwaari.
Praise be the name of the Lord.
Tarashe ngarikudzwe.
Today.
Nasi.
We are not looking for normal people.
Hatisikutsvaga vanhu vemazuva ese.
We are wanting people.
Tirikuda vanhu.
Who appear as if they are drunken.
Vanoita kunge vakadhakwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
I like those people that drink the drunkards.
And no farira zvidhakwa ini vano vadoro vaya.
No wonder why sometimes.
Ndosaka dzime nguva.
If he cannot tell you direct.
Kana asingagone kunyatso kuudza pachena.
He will tell you, wait, I'm going to drink four and then I'll talk to you.
And aiwa mira dzichano mudhakwira ndozonyatso muudza.
I like such a statement.
Aiwa ndino farira matawiriro aya.
Oh brother, let it take in our situation.
Ayo ngati zvitore panyaya yedu.
Brother, I want you to be drunk.
Amandoda kuti mudhakwe.
There is nothing that cannot be poured out before the Lord.
Hapana chisingagone kudururwa kunashe.
A drunk person.
Munhu akadhakwa.
It doesn't matter whether you are sitting with your mother-in-law.
Hasina basa kuti wakagara nehambuya yako iwe.
He can say anything.
Anotaura chero zvaada iwe.
Because he is under the influence.
Nekuti ari pasi pekubatwa.
If you are under the influence of the Holy Ghost.
Kana uri pasi pekubatwa nemweya mutsvene.
It doesn't matter, brother.
Hapana chaunonyara.
Out of the abundance of your complaint.
Kubva mukuzara kwekunyunyuta.
You can pour it before the Lord.
Unozvidurura zvose panashe.
You are saying today.
Uri kuti nhasi.
I am full of matter.
Ndazara ndine nyaya dzakawanda.
You came to the right place.
Wauya panzvimbo chaiyo.
This is a place.
Ino ndiyo nzvimbo.
Where you are going to pour.
Yauchadira.
Your abundance of complaints.
Zvose zvakazara mukunyunyuta kwako.
I am looking for people with complaints today.
Ndirikutsvaga vanhu vane nyaya nhasi.
People with complaints, those are the ones that I want to.
Vanhu vari kuti tine zvinyunyuto ndovatiri kuda pano.
One thing for sure.
Chimwe chinhu chechokwadi.
You are not going to fire or to direct those complaints to me.
Aiwa, iwe hausi kuzonyunyuta kune mufudzi.
The subject is.
Pour
it to the Lord.
Iwe zvidurure kunashe.
Ah, my God is faithful.
Aiwa mari wangu vakatendeka.
And he doesn't fail.
Uye havakundikane.
If you can just pour it to him.
Kana ukangozvidurura bedzi kwavari.
He is more than able.
Ayo vanokwanisa nekupfurisa.
You are going to go in peace.
Uchaenda murugare.
Brother, it's not possible.
Ama hazvikwanisike.
Imagine water, brother, water.
Ingo imungofunga imvura.
You can be pushed into the swimming pool.
Unogona kuita zvekusaidzirwa muswimming pool.
Even with a new suit, first time wearing it.
Pada une suit unyowani watopfeka musiwoyo.
Water doesn't realize it's your brand new suit.
Mvura haimbozi cherechedza kuti suit inyowani.
As wrong as you come into contact with it.
Uchingogumana nayo mvura.
Its characteristic is
unuemvura.
You got to be wet.
Unototota chete.
It doesn't matter, brother.
Hazvina basa, hama.
Whether you like it or not.
Uchide usingade.
Your new suit.
Suit unyowani.
You have to take it back to the dry clean.
Unofanira kutoidzorera ku dry clean.
When you come into the presence of the Lord,
ukauya muhupo hwashe,
it is not possible.
Hazvikwanisike.
For a demon to break.
Kuti dimoni ritange kudzandarara.
We want to raise your faith, brother.
Tida kusumudza kutenda kwako hama hanzvadzi.
Until kusikira, even that Goliath that is boasting.
Kusikira Goliath uya ari kudzandarara.
You can also tell you, I see the way you are dressed, you are a Philistine.
What I ndaona nemapfekero ako uri muFiristia.
Because you are a Philistine.
Nekuti uri muFiristia.
Goliath was kicked or killed. Goliath dead.
Goliath akademburwa musoro.
I am also going to kill you.
Ini ndiri kukudemburawo musoro. Hallelujah.
As wrong as that person is a Philistine.
Kana munhu yango uri muFiristia.
And you are an Israelite.
Iwe uri muIsrael.
You have those rights, brother.
Une kodzero idzodzo hama.
Today.
Nasi.
I know we are many.
Dino zati takawanda.
We might not feel here at the altar.
Tingatadza zvese kuya paaratari.
But you can even use where you are as your altar because we can not all come.
Unogona kungoshandisa paugeri ipapo seatari yako nekuti hatikwane tese kuno.
But what is important?
Asi chakangokosha ndeichi.
Pour it out to the Lord.
Zvidurure zvose kunashe.
Yeah, inidzigo nguva pandinombonamatawo pane pamwe ndichidanidzira. Pane pamwe pandoda kunge ndisirindega.
Sometimes
let me put it. Okay, let me rephrase it. You know, sometimes when I'm praying,
dzimenguva kana ndichinamata,
when I'm making it loud or shouting,
kana ndiri kuita zvekudanidzira,
I would prefer where I'm alone.
Ndinoda pandinenge ndiri ndega.
So that yes, I can really pour it out.
Kuti ndinyatsobuditsa zvese zviri mandiri.
He is my father.
Ndibaba vangu.
I say it the way He created me.
Ndinofana kutozviratidza nenzira yakandisika nayo.
Somebody might feel,
mumanangona kuti
approach God that way.
Kuti munhu anonamata kuna Mwari nenzira iyi.
For me, He is my father.
Kwandirika Mwari wacho ndibaba vangu.
There is a father son relationship.
Pane hukama hwababa nemwana wavo.
I am not of a bond woman.
Aiwa ina handisiyo murandakadzi.
Brother,
Mama,
I am not of the descendant of Ishmael.
Aiwa ina ndisiwe dzinza raIshmael.
I am of the descendant of Isaac.
Aiwa ndiriwe dzinza raIsaka ini.
No wonder why.
Josaka.
Even our grandmother.
Kunyange ambuya wedu.
She even commanded.
Akatorahira.
To say, cast this woman and the son, for he cannot be an heir. Together with Isaac.
Aiwa dzinga murandakadzi nemwana komana vake nekuti hangadye nhaka pamwe chete naIsaka.
The prayer of Isaac and Ishmael they were totally different.
Munamato waIsaka newaIshmael waive wakatosiyana.
First to be accepted is Isaac.
Waitanga kugamuchirwa ndewaIsaka.
Tinenge twazosarawo ndotwaizoenda kunaIshmael.
Now the remnant will go to Ishmael.
Mai vakatozviziva kuti ichi chi Ishmael ichi.
The mother knew that this Ishmael
chiri 14 years older than uyu but ngachibve pano because achichi haasi mudyiwe nhaka.
Even though 14 years older but the mother realized he cannot be an heir. We want mothers who really know their position.
Agatonetswa, Hagar.
Hagar was given much problems.
nyasha dzamwari dzikazongotopindirawo.
Until God's grace intervened.
All right, we'll just read what the prophet says.
Regai tiverenge zvinotaurwa nemuprofita.
Glorified Jesus, paragraph 29.
Paragraph 29.
Yes, they had no altar calls.
Vakanga vasinga dana vanhu kuatari.
That first originated in the Methodist around the early Methodist church.
Zvakatanga muchechi yeMethodist yekutanga zvekunza vanhu kuatari.
It's a good thing.
Chinhu chakanaka.
We should never let it go.
Hatifani kuzviregera zvekunza vanhu kuatari.
Hazvisi kuti munhu ari kuuya kualtari.
Doesn't mean a person coming to the altar.
Mutadzi.
Is a sinner. It's a person who just wants kudurura zvose zvakamuremera kunashe.
And then when you leave the altar,
zvino paunozobva paatari,
you'll be free.
Unenge wasununguka.
Burdens will be lifted.
Mitoro inenge yabviswa.
So use the altar to your own advantage.
Saka shandisa atari kuti ikubatsire.
I think it is a good thing.
Ndotenda kuti chinhu chakanaka.
Come out there, pour your heart out before God.
Uda uye kuzodurura moyo wako kunashe.
This is what Malachi 4 is telling us.
Ndo zvatiri kuudzwa naMalachi 4.
So we are going to do it today.
Tichazviita izvozvo nhasi.
To come,
kuuya,
and pour it,
tozvidurura,
before the Lord.
Pamberi pashe.
If it was said by Malachi 4,
kana zvakataurwa naMalachi 4,
I know there are benefits.
Ndinoziva pane maropafadzo.
I know there are results.
Ndinoziva pane zvibereko.
That are associated with such a doing.
Anobatana nezvinhu izvi.
It is thus says the Lord.
Izvanzi naJehovha.
Hallelujah.
Amen.
Praise be the name of the Lord.
Tarache ngarikudzwe.
In the message countdown.
Mumaridzo countdown.
I just want you to know that coming to pray to pour it before the Lord.
Kuya kuzonamata kuzodurura zvinhu kunashe.
That is the power of a believer.
Isimba remutendi.
85, the prophet says.
For 85, mprofit anoti.
And remember, the astronaut is controlled by a radar power.
Rangarirai astronaut. Anotungamirirwa nesimba rerada.
Bring John Glenn in. Makamona. Cape Canaveral. Seen the brig radar thing. You could even see him nowhere. But you could tell where he was. By the way, the radar is pointing.
Tanga tisingaone John Glenn na Cape Canaveral asi taikwanisa kuziva pavari nepakanongedzwa neradar.
That's where he was at.
Ndopa akanga ari.
And we got a radar too.
Nesiwo tine radar yeduwo.
Prayer.
Munamato.
Prayer is the radar power that directs the astronaut.
Munamato ndosimba reradar rinotungamirira astronaut.
Ask the Father anything in my name, I will do it.
Kumbirai baba veni. Chamunoda mustarangu ndinochiita.
Just watch the way the prayer is going.
Chingotarisa one kukutungamirwa nemunamato.
You can see the way he is pointing.
Unotoona pari kunongedzera.
Just watch the way the church is praying.
Ingotarisa chete nzira iri kunamatuka nayo nechurch.
You can see the way the missiles will fly.
Unogona kutoona kuri kuenda nemamissile.
You can tell it by the way the astronauts are traveling. By the way the church is praying.
Unogona kuona mafambiro ari kuita astronaut nemanamatirwo ari kuitwa nechurch.
We are going to have time to pray.
Tichawana nguva yekunamata.
To pour it before the Lord.
Kuzidurura kunashe.
Until as an astronaut.
Kusvikira iwe seastronaut.
The force of gravity.
Simba rinodhonza zvinhu pasi.
Will not be able to pull you down.
Harizogone kukubata.
In the message I know.
Mumaridzo inonzi ndinoziva.
The prophet says paragraph 41.
Profeta anotaura paparagraph 41.
Satan could not take them.
Satan haigona kuvatora.
He could not drown Noah in the flood.
Haigona kunyudza Noah nemafashanu.
Until the purpose of God has been finished.
Kusvikira chinangwa chamari chazadziswa.
He could not burn up the Hebrew children. Haigona until the purpose of God has finished.
Haigona kupisa vakomana vechiHebheru kusvikira chinangwa chamari chazadziswa.
He could not kill Job with boils and troubles.
Haikwanisakura
the purpose of God has finished.
Haikwanisakura Job nemamota nematambudziko kusvikira chinangwa chamari chapedziswa.
Neither could death or neither could the lions eat Daniel until God's purpose has been finished.
Kana shumba dzaikwanisakura ya Daniel kusvikira chinangwa chamari chazadziswa.
Neither could death and old age take Abraham until the purpose of God had been finished.
Kunyange rufu kana kukwegura hakwaikwanisa kutora Abraham kusvikira chinangwa chaMwari chazadziswa.
And neither can it take you or can it take me until the purpose of God of our life is finished.
Kunyange rufu harigone kutora iwe kana ini kusvikira chinangwa chaMwari chazadzikiswa cheupenyu hwedu.
The devil cannot take your life until the purpose that God put you to accomplish has been finished.
Diabora agone kutora upenyu hwako kusvikira chinangwa chawakaisirwa naMwari pano chapedziswa.
He cannot.
Ayo haazvikwanise.
But when the time or yes has arrived,
askana nguva yasvika,
has finished,
kana chinangwa chazadziswa,
the devil can be given the authority or the power to come and take it.
Diabora anopiwa mvumo kana simba rekuti aweze kutora.
So we gather from their consolation.
Saka kubva pane izvi tinowana nyaradzo.
Listen.
Tererai.
And why does God let troubles come?
Kose Mwari vachitendera matambudziko achiuya.
God harnesses trouble.
Mwari vakaisa matomu pamatambudziko.
Put bits in its mouth.
Vakaisa matomu pamuromo.
And makes it to obey him.
Waita kuti matambudziko amuteerere.
And these troubles or those troubles,
matambudziko iwaya,
bring us into a closer fellowship with
ano
God.
Ano tuisa pakuwadzana kuri pedyo naMwari.
That's why God sometimes he throw a sickness.
Ndosaka dzimwe nguva Mwari vachiunza urwere.
The reason is
chikonzero ndeichi,
he wants you to be closer.
Vanoda kuti uswedere pedyo.
No wonder why even if you have got issues even today.
Ndosaka iwe kana uine nyaya dzako kunyange nhasi,
you are even saying, oh come on, can't you give us now the time so that we can pour into the Lord.
Muri kutoti mufaridzi, muri kutoti nonokera madi kuchiti pangu yedu timbonamata.
These are the beasts.
Ah, domatoma acho. Domatambudziko.
Unleashed on a believer.
Akaiswa naMwari pamutendi.
And we thank God for this trouble.
Tinotenda Mwari nematambudziko aya.
They bring us closer.
Zvinotisvedza pedyo.
To our maker.
Nemusiki wedu.
They make us even flex our muscles.
Zvinoita kuti timboshandisa mamasuru edu.
Brother and sister, when there are no troubles.
Amana hanzvadzi pasina matambudziko.
Sometimes we are so we even sleep without praying.
Adzime nguva tinotorara tisina kunamata.
But God throws in a trouble here and there.
Adzime nguva Mwari vanokanda dambudziko apo neapo.
It is not possible for you to sleep.
Hazvikwanisike kuti urare.
Before you pour your heart to the Lord.
Usati wadurura moyo wako kunashe.
So we are so thankful unto the Lord for giving us those troubles.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuti pamatambudziko iwayo.
Genesis chapter 21 verse 10.
Genesis 21 verse 10.
There's a story here.
Pane rungano riripo.
Abraham.
Abraham.
Married to Sarah.
Akaroora Sarah.
Sarah could not bring forth children like Hannah.
Sarah akanga asingabereke saHannah.
The proposition was given to.
Ndobva puwa zano rakapuwa.
And Hagar, the maid of Sarah, was given to Abraham. And a child is brought forth by the name of Ishmael.
Muranda kadzi Hannah akapuwa kuna Abraham pakazvarwa mwanakomana anonzi Ishmael.
Ishmael was on the scene.
Ishmael avapo.
Trouble started.
Pakatanga matambudziko.
And we start on verse 10.
Totangira pa ndima 10.
And because Sarah realized she was being despised.
Sarah akazoona kuti ava kuzvidzwa.
And then she says, wherefore said unto Abraham, that Sarah, cast out this bondwoman and her son. For the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even Isaac. And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. So, to Abraham,
kuna Abraham,
both Ishmael and Isaac, they were his sons.
Ishmael na Isaac, vanga vari mwanakomana vake.
So, yes. But the catch thing is,
achini chakakosha.
Only Isaac,
Isaac abedzi,
was one who came through the promise.
Ndiye akauya nevimbiso.
The one other one was born by a bond woman, which is Ishmael.
Ishmael akaberekwa nemurandakadzi.
And listen to what, though it was grievous to what God said.
Kunyange zvakarwadza asi inzwa izvi kutaurwa.
And God said unto Abraham,
Mwari vakati kuna Abraham,
let it not be grievous in thy sight because of the lad.
Usarwadziwe iwe nekuda kwemwanakomana uyu.
And because of thy bond woman.
Nekuda kwemudzimai murandakadzi.
In all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called.
Teerera mashoko ese ataurwa na Sara mudzimai wako, nekuti muna Isaka ndimo mauchava nevana vakawanda.
And also the son of the bond woman will make a nation because he is with thy seed. And Abraham rose up morning, took a bread, bottle of water, gave it unto Hagar, put it on her shoulder. Child sent her away, and she departed, wandered in the wilderness of Beersheba. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. 16. And she went and sat down over against him a good way off, as it were a bow shot. For she said, let me not see the death of the child. And she said over against him and lifted up her voice and wept. This is the bond woman who is weeping. And God heard the voice of the Lord, and the angel of the Lord called to Hagar out of heaven and said unto her, why aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the Lord where he is.
Mwari wanzwa inzwiro mwanakomana ipo paari.
So who is Hagar?
Hagar ndiani?
Is a bond woman.
Murandakadzi.
She cried to God.
Akachema kuna Mwari.
God heard her.
Mwari wakamunzwa.
Who is the Lord?
Ndiani mwanakomana uyu?
The Lord is Ishmael.
Mwanakomana ndi Ishmael.
Who is Ishmael?
Ishmael ndiani?
Somebody without a promise.
Munhu akauya pasina vimbiso.
Born of a bond woman.
Akazvarwa nemurandakadzi.
But the angel of the Lord heard the Lord.
Asi mutumwa washe akanzwa muranda.
Brother and sister,
hama hanzvadzi,
we are saying,
tiri kuti,
if God could hear,
kana Mwari vakanzwa,
the cry of a bond woman,
kuchema kwemurandakadzi,
and Ishmael, somebody born of a bond woman,
na Ishmaeri mwana wemurandakadzi,
how about you?
Ko zvakadii newe?
Of the lineage of Isaac,
iwe wedzinza raIsaka,
it is God who said it.
Ndi Mwari vakazvitaura.
Your seed
mbeu yako
shall be after Isaac.
Ichabva muna Isaka.
Oh, brother, and you are after the lineage of Isaac.
Iwe uri wedzinza raIsaka.
And you know your father Jacob.
Unoziya baba vako Jacobo.
He poured into the Lord.
Akazvidurura kunashe.
When he wrestled with the angel.
Paakarwisana nemutumwa.
So, pattern after your father.
Unofana kufanana na baba vako.
You pour it before the Lord.
Wazvidurura kunashe.
You say, Lord, I will not let you go.
What is it? Handisi kuzokusiyai.
Until you have answered me.
Kusvika mandipindura.
Until you have given me.
Kusvika mandipa.
Until you have healed me.
Kusvika mandipodza.
If it happened to your grandfather,
kana zvakaitika kuna sekuru vako,
it can happen to you or it will happen to you.
Zvinogona kuitika kana kuti zvichatoitika kwauri.
If an angel would say, why aileth thee, Hagar?
Kana mutumwa akatoti zvaita seiko Hagar?
Fear not.
Usatya.
An angel talking to a bond woman.
Iwe ngirozi ichitaura nemurandakadzi muranda.
We need to know our rights, brothers.
Aiwa, tinofana kuziva kodzero dzedu hama hanzvadzi.
We need to know who we are really.
Tinofana kuziva kuti timbori vanani.
1:13, second-handed robe, the prophet says, and my brother,
hama yangu,
don't you be afraid to ask God anything.
Usambotya hako kukumbira Mwari chero chinhu.
I believe Malachi 4.
Dotenda Malachi 4.
He is telling me today.
Vari kutondiudza nhasi.
Something that he mentioned.
Zvinhu zvakataura.
On the 25th of November, 1956.
Muso wa 25 November, 1956.
He said,
vakati,
and my blessing, you can put your name there.
Isa Sarako, iwe hama yangu Raymond.
Don't you be afraid.
Usatya.
To ask God anything.
Kukumbira Mwari chero chawada.
If you believe Malachi 4 to be a prophet of God.
Kana uchitenda kuti Malachi 4 muprofita wa Mwari.
This is What he is saying,
ndizvo chaizvo zvaari kutaura izvi.
Don't be afraid.
Haikona kutya.
To ask God anything.
Kukumbira Mwari chero chaunoda.
And we want to thank God today.
Toda kutenda Mwari nhasi.
We are going to pour it out.
Tichazvidurura zvose kwavari Ishe.
If you think,
kana uchifunga,
I don't want somebody to hear.
Handidi kuti munhu azvinzwe.
You can be like Hannah.
Unogona kuita saHana.
Hannah, it was only the mouth or the lips that were moving.
Hannah, miromo bedzi ndo waingofamba.
Even Eli could not even hear what she was saying.
Eri Hannah kana kunzwa zvaitaurwa.
Oh, God is so fair.
Ah, Mwarika, muenzanise.
If you want to shout,
kana uda kudanidzira,
you can shout.
Unogona kudanidzira.
If you want to say it silently,
kana usida kunamata nechemumoyo,
God still hears.
Mwari vanongonzwa.
And he answers your prayer.
Votopindura munamato wako.
Listen to what Malachi 4 says.
Teerera izvi kutaurwa naMalachi.
You must demand God.
Unofanira kutomanikidza Mwari.
And ask God
wokumbira Mwari
for anything that he has
promised.
Oh, brother. You are given an open check.
Aiwa wapuwa check yakasainwa.
You just write, fill in.
Chingonyora chete.
Whatever you need.
Zvauri kuda iwe.
That check will never bounce.
Aiwa check iyoyo haibounce. Hairambwe.
It won't be written RD refer to drawer.
Aiwa, ainyorwe neve kubhanga kunzi dzorerai kune muridzi.
Drawer means.
Kuti drawer zvinoreva.
The one who originated or who signed that check.
Iye muridzi akanyora cheki akaisaina.
Now our drawer.
Zvino munyori wedu.
The Lord Jesus Christ.
Ishe Jesu Kristo.
He is the one who signed on the check.
Iye akanyora cheki.
In the bank of heaven.
Zvino bhanga rekudenga.
That is where that check is drawn on.
Do kwaino fa check.
It will never.
Haimbofa.
It will never.
Hazvimbofa.
Be declared to say insufficient.
Kuti yanzi haina mari.
It is not possible.
Hazvikwanisike.
Because
nekuti
God is prepared.
Mari vakagadzirira.
To bankrupt that heaven.
Kuti denga risare risina chinhu.
Than for your check to be called. Refer to draw.
Pane kunzi cheki yavo dzorerai kumuridzi.
No wonder why.
Josaka.
The prophet is saying.
Muprofita ari kuti.
You must demand God.
Unofanira kutomanikidza Mwari.
Ask God.
Kana kukumbira Mwari.
For anything that he has promised.
Pane zvese zvavakavimbisa.
When you go through the Bible, brother.
Ukapinda mubhaibheri hama.
You have the right.
Une kodzero.
If you are in Genesis.
Kana uri kuna Genesis.
And you pass through chapter 1.
Wopfuura nekuna chapter 1.
You don't see a promise.
Hausikona vimbiso.
Go to chapter 2.
Enda kuna chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 3.
Even when you come to chapter 22.
Chero ukasvika pana chapter 22.
When you then see.
Wozoona.
Your seed shall possess the gates of the enemy. Aiwa
vana vako vachatora masuo evavengi.
That is a promise.
Aiwa vimbiso iyo.
And the prophet is telling us.
Muprofita ari kutiudza.
You ask God for anything that he promised.
Aiwa kumbira Mwari chero chavakavimbisa.
You can stop there.
Womira ipapo.
Open the Bible.
Wovhura Bible.
If you don't want to read,
kana usingade kuverenga.
Be like Hezekiah.
Itasa Hezekiah.
You say, Lord, I have opened.
What is enda vhura?
Open thine eyes and see.
Zarurai meso enyu muone.
Remind him.
Varangaridze
ishe. The word that he wrote.
Shokora vakanyora.
I tell you, brother.
Ndokuudza hama.
There will be pandemonium in heaven.
Aiwa, panoita nyonga nyonga kudenga.
You say, you angels.
Iningirozi.
You go down on earth.
Manya ipanyika.
And ensure.
Mova nechokwadi.
That scripture is fulfilled.
Kuti gwaro irazadziswa.
If an angel could be sent for a bond woman.
Kana ngirozi yakatumwa naMwari nekuda kwemuranda kazi.
Oh brother, I challenge you.
Aiwa hama ndinokudenha iwe.
I challenge your faith.
Aiwa ndinodenha kutenda kwako.
You say God.
Kuti Mwari.
It is not possible.
Hazvikwanisike.
If you send an angel for Ishmael.
Kana makatuma ngirozi nekuda kwaIshmaeri.
You can also say I also don't want one angel.
Ina handitombodi ngirozi yacho iri 1.
Because one angel is sent to Ishmael.
Nekuti ngirozi 1 yakatumwa kuna Ishmaeri.
I am the one.
Ini ndini wacho.
Who came?
Akauya.
Through a promise.
Nevimbiso.
You even remind God.
Warangaridza Mwari.
Where are you 3?
Manga musiri watatu here.
God is still the one.
Mwari hamusirime here.
Who made a body?
Makagadzira mutumbi.
And the prophet said.
Mprofita anoti.
He just said.
Hadzi makangofuridza.
He said Gabriel enter in bed.
Ah Gabriel pinda um.
He then.
Ndobvakafuridza.
He said Michael enter in bed.
Ai Mikari pinda um.
Then the third one.
Wechitatu.
He also went in there.
Ndobvakapinda mune wake.
What happened?
Chii chakaitika?
When he went in there,
paakapindamo.
That's when he started moving.
Ndobvakatanga kufamba.
As a man.
Semunhu.
Visiting my father.
Vachishanyira baba vangu.
Abraham.
Baba vangu Abraham.
And he said.
Akati.
Shall I hide?
Ndingavika here?
From my friend.
Kubva kushamari yangu.
What was it?
Chii.
It was the coming of Isaac.
Kuya kwa Isaka.
It was the coming in of
Kuya kwa Isaka.
Isaac, a man of promise.
Isaka, mwana komana wevi miso.
And you being the lineage of Isaac.
Iwe nekutiriwe dzinza ra Isaka.
You can remind God.
Unogona kurangaridza Mwari.
That trip that he made.
Yeah, rwendo rwakaita.
Remind him also.
Varangaridzewo zvakare.
My grandfather Abraham.
Ah, zitateguranga Abraham.
He fed you to a good meal.
Aiwa vakakubikira chikafu chakanaka.
Do you know who doubted?
Munoziya here akapokana.
That's my grandmother.
Aiwa ndambuya vangu.
Oh, but Lord, I know.
Atishe ndinoziva.
Doubt will never stop you.
Aiwa kupokana hakumbokumisai.
Even if you doubt that which we are talking about.
Kunyange na ukapokana nezvatiri kutaura.
That will not hinder. That will not stop.
Asimise.
The word of God to be truthful.
Kana kudzivisa kuti shoko raMwari rive chokwadi.
It will only hinder the one in doubt.
Aiwa zvinongodzivisa iye ari kupokana.
But the one who believes.
Asi uyo anotenda.
It will come to pass.
Aiwa zvinozadziswa.
Remember brother and sister.
Rangarira hama hanzvadzi.
There was an officer.
Paive nemumwe mukurisa.
When Elisha spoke.
Pakataurwa naErisha.
To say there will be plenty of goods in Samaria.
Kuti chikafu chichanga chazara muSamaria.
The officer did not believe it.
Aiwa mupurisa wamambo akazviramba.
But that did not stop.
Aiwa hazvina kuzvimisa.
The fulfillment.
Kuzadziswa.
Of the word of the man of God.
Kweshoko remunhu waMwari.
The prophet says.
Muprofita anoti.
He said you will see it with your eyes.
Hanzi uchazviona iwe nemaziso ako.
But you will not partake.
Asi hausi kuzozvidya.
But brother. I want to see it my eyes.
Ini ndoda kuzviona nemeso angu.
And also partake of it.
Uye ndoda kuzvidya.
Because I believe it.
Nekuti ndazvitenda.
If you believe it, brother.
Kana uchizvitenda hama.
If you believe it, sister.
Kana uchizvitenda hanzvadzi.
It will come to pass.
Aiwa zvichazadziswa.
Praise be the name of the Lord.
Sarashe ngari kudzwe.
We want to take God at his word.
Ndakutora Mwari pashoko ravo.
For I am introducing.
Nekuti ndiri kukuzivisai.
We are continuing a second headed drop.
Ande pamberi ne mharidzo imwe chete.
Paragraph 113, yes.
Paragraph 113.
For I am introducing.
Nekuti ndiri kukuunzirai.
A God that's omnipotent.
Mwari wamasimba ose.
And all powerful.
Ane masimba ese.
And if I be a servant of God,
zvino ini ndiri muranda waMwari,
I must do the work of God.
Ndofanira kuita mabasa aMwari.
I do the work of God.
Kana ndikaita basa raMwari,
I must demand of God.
Ndofanira kumanikidza Mwari
to bring these things to pass.
Kuti zvino izvi zviitike.
Because he is demanding
nekuti iwo ari kumanikidza
of me to produce the impossible.
Kuti inini ndiite zvinonzi hazvikwanisike.
God is demanding
Mwari vari kutoda
you to do the impossible.
Kuti iwe uite zvinonzi hazvigoneke.
Why they will preach on believing for the impossible.
Imezwa chaparidza kutenda zvinonzi hazvigoneke.
If you believe for the impossible.
Kana uchitenda zvinonzi hazvigoneke.
Anything is possible.
Aiwa zvese zvinogoneka.
Why?
Nay.
God is demanding.
Mwari vari kutoda
of me to produce the impossible.
Kuti ndibuditse zvinonzi hazvigoneke.
I have asked him.
Ndavakumbira.
I have to call upon him.
Ndofanira kudana kwavari.
And stand there and say.
Ndomira pondoti.
God.
Mwari,
you promised it.
Makavimbisa.
God wants you to remind him.
Mwari vada kuti uvarangaridze.
Say you promised it.
Wavati makazvimbisa ishe.
You have an opportunity today.
Une mukana nhasi.
To pour it before the Lord.
Kuzvidurura pamberi pashe.
If you hear or if you feel I'm not yet done.
Ukanzwa kuti aiwa. Ah, handisati ndanyatosvikapo.
And some are done already.
Vamwe vatopedza kare.
Ah, who says you should not remain?
Ah, ndiana akurambidza kusara.
Ah, pamwe zvako zvakakura.
Maybe you've got big issues.
Ndinotosumuka zvabva.
I will only leave the altar when I am done.
Old Buddy Robinson.
Sir, Mutana Buddy Robinson.
He badly needed the Holy Ghost. And he said, Lord, if you don't baptize me with the Holy Ghost, when you come down, you'll find a heap of bones. That's a determined person. In the cornfield, he received the Holy Ghost today. Even if you are determined, even today, I also want the Holy Ghost. Pour it before the Lord. God is faithful. 2 Chronicles chapter 6. I think we'll just, after reading this, then we'll find our time or our places to pray.
Verse 21.
Hearken therefore unto the supplication of thy servant, that's Solomon.
The Solomon. Munzwe kukumbira kwomuranda wenyu.
And of thy people Israel.
Nekuvanhu wenyu Israel.
Which they shall make towards this place.
Zvachaita kana vari munzvimbo ino.
Hear thou from thy dwelling place, even from heaven. When thou hearest, forgive.
Don't write iko kudenga, kwa muno gara, zino kana mukanzwa, muwa kanga niwire zenyu.
If thy people Israel,
kana wanwenyu Israel,
be put to the worst before the enemy,
vatambudzwa nemuvengi,
because they have sinned against thee,
nekuti vanenge vakutadzirai,
and shall return and confess thy name,
vodzoka vozopupura zita renyu,
and pray and make supplication before thee in this house.
Vonamata vachizvikumbira pamberi penyu muimba ino.
I am going to pray.
Ndichakumbira.
You are going to pray.
Iwe uchanamata.
I am going to pray.
Ini ndichanamata.
In this house.
Muimba ino.
In this house,
muimba ino,
what happens?
Chichakaitika.
Let's go down. Then hear thou from the heavens.
Zino inzwayo kubva kudenga.
And forgive the sin of thy people Israel.
Muregerera zvivi zvevana venyu Israel.
And bring them again unto the land which thou gavest them and their fathers.
Muraunza munyika yavakavapa nekumadzibaba avo.
When the heaven is shut up,
kana denga ravharwa,
there is no rain.
Hakuna mvura.
Because they have sinned against thee.
Nekuti vakutadzirai.
Yet if they pray towards this place,
asi vakanamata vakatarisa kunzvimbo ino,
and confess thy name,
vopupura zita renyu,
and turn from their sin,
vobva kuzvivi zvavo,
when thou dost afflict them,
kana imi mavarova,
what is Solomon saying?
Solomon ari kuti,
he's saying, when you sin,
arikuti ukatadza iwe,
and God is not happy with that,
Mwari havana kufara nazvo,
and he afflicts you,
obva vakupa dambudziko.
But if you bethink yourself,
asi ukafunga pachako,
and you confess your sins,
obva vareurura zvivi zvako,
then Solomon is saying,
Solomon arikuti,
then hear thou from heaven,
imi vanzwe iwo kubva kudenga,
and forgive the sin of thy servants,
mora regerera zvivi zvevaranda venyu,
and of thy people Israel,
uye zvevana venyu Israel,
when thou hast taught them the good way wherein they should walk, and send rain upon the land which thou hast given unto thy people for an inheritance.
Nokuti munovadzidzisa nzira yakanaka yavanofanira kufamba navo, munaise mvura panyika yavo yamakapa kuti ive nhaka yavo.
Listen, 28.
Terai pa 28.
If there be death in the land,
kana pava nerufu panyika,
there is pestilence, there is blasting, mildew, locust, caterpillars, if their enemies besiege them in the cities of their land, whatsoever sore or whatsoever sickness there be.
Amen.
Anything that's hurting you, brother and
sister, chese chiri kungokurwadza hama hanzvadzi,
sickness that is there,
urwere uripo,
then what prayer or what supplication shall be made of any man? Listen.
Kunyengetera kana kukumbira kuchaitwa nemumwe nemumwe upi zvake.
Any man,
chera ani zvake,
or of all thy people Israel,
kana kuvanhu vose veIsraeri.
So it's not only the deacon who is going to pray.
Saka asi mudikoni bedzi ari kunamata.
It's not only the pastor who is going to pray.
Asi mufudzi bedzi achanamata.
Supplications forever shall be made of any man,
kuchaitwa nemumwe nemumwe zvake.
or of all thy people Israel,
kana vanhu vose veIsraeri,
when everyone shall know his own soul,
kana munhu wese aziva mhosva yake,
and his own grief,
nekurwadziwa kwake,
and spread forth his hands in the house,
akatambanudza maoko ake kuimba ino.
You have the right, brother and sister,
une kodzero hama hanzvadzi,
today to spread forth your hands,
nhasi kutambanudza maoko ako,
in this house,
muimba ino,
which was dedicated to the Lord,
yakakumikidzwa kunashe.
And Solomon is saying,
Solomon are kuti,
you know where it is hurting,
unoziva pari kukurwadza iwe.
You know your own soul and your own grief.
Unoziva pamarwadzo ako nepari kukutambudza.
Therefore,
naizvozvo,
you can spread your hands.
Unogona kutambanudza maoko.
In this house.
Muimba ino.
Do it today in this house.
Zviite nhasi muimba ino.
Solomon saying,
Solomon ari kuti,
then hear thou from heaven thy dwelling place.
Inzwai henyu iko kudenga kwamunogara.
And forgive.
Mukanganwire.
And render unto every man according to unto his ways.
Muripire mume nemume zvakafanira mufambiro wake.
Whose heart thou knowest.
Iye wamunoziva moyo wake.
For thou only knowest the hearts of the children of men.
Nekuti imi moga ndimi munoziva moyo yavanhu vose.
It is possible, brother.
Zvinokwanisika hama.
Yes, to say today.
Kuti nhasi.
God can hear you as you pour your heart on him.
Mwari vanokunzwa uchidurura moyo wako kwavari.
This is the duty. It's a privilege that you are given today.
Ibasa mukana iropa fadzo ratiri kupiwa nhasi.
To say, Lord, I am sick and tired.
Kuti ishenda neta.
People then can rail on you.
Vanhu vanogona kukupopotera kutuka.
You come to the right place.
Wauya panzvimbo yakafanira.
Pour it before the Lord.
Zvidurure zvose kunashe.
And leave it on the altar.
Wozvisiya paatari.
Don't take it out.
Haikona kubuda nazvo.
Leave it right on the altar.
Zvisiya paatari chaipo.
Whatever is bothering you.
Chero chiri kukutambudza iwe.
Today we are saying.
Nhasi tiri kuti.
You want to pour it before the Lord.
Takuzvidurura kunashe.
And the Lord, even if he sees sickness, whatever it is,
chero ishevari kuona urwere chero chingava chi,
if it is sin,
kana chiri chiri,
promise the Lord to say, Lord, I will make it right.
Ndisa ishe kuti ndichagadzirisa upenyu.
But Lord, I am going to utter, to issue, to give out of the abundance of my complaint on the altar.
Ishe ndichataura, ndichareurura, ndichazvipupura kubva mukuzara kwazvo mumoyo mangu.
As we prepare.
Tichigadzirira.
In 2 Chronicles chapter 32.
Makoroniki echipiri chapter
32. Hezekiah receiving a threatening letter from Sennacherib.
Tikona Hezekiah akanyorwa tsamba yaimutyisidzira kubva kuna Sennacherib.
Sennacherib is starting by belittling the God.
Sennacherib akatanga nekuzvidza Mwari waHezekiah.
And he is giving empirical evidence
achipa zvinobatika
to say I destroyed King so and so
ndakaparadza mambo wakati
and their gods
nana mwari wavo
and he saying you Hezekiah
ari kutoti newe Hezekiah
I'm coming after you
ndakunuya kwauri
and he wrote also letters to rail on the Lord God of Israel
akanyora tsamba
speak against him
achituka mwari wava Israeli
as the gods of the nation of other lands have not delivered their people out of mine hand so shall not the God of Hezekiah deliver his people out of my hand.
Sezvo vana mwari vemedzimwe nyika nemamarudzi vakatadza kuvaponesa, newewo Hezekiah mwari wako haasi kuzokuponesa kubva muruoko rwangu.
That is an uncircumcised speech.
Muri kunzwa here kutaura kwemunhu asina kudzingiswa.
The God of William Marion Branham.
Mwari wa William Marion Branham.
Will be able to deliver you from whatever situation.
Anogona kukudzikinura iwe kubva pane dambudziko ripi zvaro.
Hallelujah. Listen to verse 20.
Teerera verse 20.
And for this cause.
Nekuda kwechikonzero ichi.
For this cause.
Nekuda kweizvi.
Receiving the railings.
Kune kupopoterwa nekutukwa.
Hezekiah the king.
Hezekiah mambo.
And the prophet Isaiah the son of Amos.
Name prophet Isaiah manakomana wa Amos
prayed and cried to to heaven.
Vakanyengetera nokuda kwechinhu ichi vakachemera
denga. You know your very situation.
Unoziva dambudziko rako.
It is you who is supposed to pray.
Ndiwe urufana kunyengetera.
And cry to the God of the heaven.
Wochema kuna Mwari wekudenga.
God will hear.
Mwari vachanzwa.
If he heard for Hezekiah.
Kana vakanzwa Hezekiah.
If he fought for Hezekiah.
Kana vakarwira Hezekiah.
He can also fight for you.
Vanogona kukurwira iwe.
Even Hezekiah.
Kunyange Hezekiah.
He was told to say, put your house in order.
Akaudzwa kunzi chigovera nhaka yako.
You are going to die for that Lord.
Nekuti zvanzi zvaJehovah.
But Hezekiah said,
asi Hezekiah akati,
I am not willing to die now.
Haina ndisanda kuda kufa.
He said, I am pouring it before the Lord.
Ndakunozvidurura kunashe.
When he poured it before the Lord.
Vakazvidurura kunashe.
That said the Lord was changed.
Zvanzi naJehovha yakashandurwa.
Let me say it was actually reversed.
Rega ndibva ndatoti zvanzi naJehovha yakadzorwa.
If that says the Lord can be reversed.
Kana zvanzi naJehovha ichikwanisa kudzorwa.
Because somebody has poured his heart to the Lord.
Nekuti mumwe munhu adurira moyo wake kunashe.
How about your simple little thing which was not even is not as that says the Lord.
Ko zvakadiko kadambudziko kako kadiki kasina zvanzi naJehovha.
Today,
nas
you have the privilege.
Une mukana
to pour it before the Lord.
Kuzvidurura pamberi pashe.
If the Lord reversed that says the Lord.
Kana ishe vakadzosa zvanzi naJehovha.
I hear the sound of abundance of rain.
Ndiri kunzwa ruzha remvura yakawanda.
Nothing is impossible with God.
Hapana chisingagonekwe naMwari.
Nothing is impossible with you.
Hapana chausingagone iwe.
Because you are going to pour it before the Lord.
Nekuti uri kuzvidurura pamberi pashe.
Oh brother, what a friend we have in Jesus.
Tine shamwari yakadai muna Jesu.
He died for us on the cross of Calvary.
Vakatifira pamuchinjikwa.
So that when we pour it before
kuti kana takuzvidurura kwavari
the heavens
matenga
they will listen
anoteerera
not only do they listen
kwete kuti anongoteerera bedzi
but answers are brought down
asi ninduro dzinotumwa kwatiri
are you ready to receive your answers
wagadzira here kugamuchira minduro yako
be ready to pour it to the Lord.
Gadzirira kuzvidurura kunashe.
This is a sweet hour of prayer.
Aiwa inguva inotapira yemunengetero.
Oh, a sweet hour of prayer, brother.
Aiwa nguva inotapira yemunamato.
Those where the demons are shaken away.
Jopa nodzingwa madimoni.
Demons are cast away.
Jopa nodzingwa madimoni.
If a demon said,
kana dimoni rakati,
do not cast us out but put us in the swine.
Aiwa, regai kuti dzinga asi tipinzei munguruwe.
And they were given the authority to go into the swine.
Ah, vakatobvumidzwa kupinda munguruwe.
How about the request of a descendant of Isaac?
Ko zvakadiko nechikumbiro chemwana wedzinza raIsaka.
We are going to ask, brother.
Tichakumbira hama.
As the prophet told us.
Sezvataudzwa nemuprofita.
Don't be afraid.
Haigona
kutya anything.
Kukumbira Mwari chero chaunoda.
Don't be afraid to ask God anything.
Haigona kutya kukumbira Mwari chero chaunoda.
Anything God promised.
Chese chakavimbiswa naMwari.
You have the right to ask God today.
Une kodzero yekukumbira Mwari nhasi.
Why?
Say,
he is the present tense God.
Ndimwari wanhasi.
He is the same yesterday, today and forever.
Ndiye mumwechete zvino nanhasi nekusingaperi.
If he did it in the time past,
kana vakazviita kumashure,
he is more than able to do it today.
Ah, vanokwanisa nekupfurisa kuzviita nhasi.
If you are ready, brother,
kana wagadzira hama,
won't you stand on your feet?
Wadi kusumuka umire patsoka dzako.
Take your position.
Wotora nzvimbo yako.
We want to pour it before the Lord.
Tida kuzvidurura kunashe.
We want to pour it before the Lord today.
Tida kuzvidurura pamberi pashe nhasi.
You are saying, Lord,
urikuti ishe,
if you answered Hannah,
kana makapindura Hannah,
and you took away her shame,
mukabvisa kunyadziswa kwake.
Oh Lord, I'm also feeling the shame.
Ah, ini ishe ndiri kutonzwa kunyadziswa.
I can't even tell other people.
Ndotonyara kutaurira vanhu.
But Lord,
asi ishe,
today you told us.
Nasi matiudza.
I have the right.
Ndine mvumo.
To pour it before the Lord.
Yekuzvidurura kwamuri ishe.
I am going to pour it.
Ndiri kutoda kuzvidurura kwamuri nhasi.
If you are determined, brother,
kana watsunga moyo hama,
you are going to leave your burdens on the altar.
Ayo aruchasia mitoro yako yese pa
altar. You are not going to go with your burdens.
Hausiku zodzokera nemitoro yako.
Burdens are lifted at Calvary.
Mitoro inatakurwa pamuchinjikwa.
It is possible, brother.
Zvinokwanisika hama.
If you want your loved one saved,
kana uchida kuti vadikana vako vaponeswe,
when the death angel is passing,
mutumwa werufu achipfuura,
accept that blood.
Aiwa gamuchira ropa iri.
It is possible.
Zvinokwanisika.
Praise be the name of the Lord.
Tara shingari kudzwe.
Lest I forget Gethsemane.
Ndisakanganwe Gethsemane.
As we take our positions and
chitora nzvimbo dzedu.
King of my life,
I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn crown brow, lead me to
Thank you.
Oh.
the prayers of your children, whom you died for on the cross of Calvary.